Nengo dzeboka reve chidiki ve MDCT dzaungana pamuzinda webato radzo pa Harvest House mangwanani ndokutanga kuratidzira dzakananga kuma office egurukota rinoona nezvemukati menyika va Ignatius Chombo. Vechidiki ava vange vachida kunosiya tsamba yenyunyuto vachipomera mapurisa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu vanenge vachiratidzira. Asi mapurisa arambidza nengo idzi kufora zvabva zvaita kuti paite kurwisana. Varatidziri vange vachikanda matombo neko mapurisa achikanda hutsi hunokachidza pamwe nekuridzira pfuti mudenga kakawanda sezvo kumhanyisana uku kwanga kwapararira nedhorobha rose. Mutungamiri weboka revechidiki muMDCT vaHappy Mochidziva vati kuratidzira kwavo kwanga kuri kwekuratidza kusafara kwavo nechisimba chiri kushandiswa nemapurisa pavaratidziri vari kugaro ratidzira vachiti havazi kufara nemamiriro akaita zvinhu munyika.
Ukaona mapurisa achisumudza mbhoma mudza kuti takupai 6 days tangave mapindura musati madzora mbhoma kuno. Tiri kuzorana here? Zimbabwe Republic Police is there to protect the citizens, kwete kuti vauye vachiabhuza macitizen. Saka munhu wese mbosumudza roko mudenga uri pauri ton wese akasimudza roko. Ini ndichanga ndakatungamira ndiri pambera iwo uchitora masuro ndichitaura pamusoro pekushungurudzwa nemapurisa. Haigona kutya, hatichatya, hatichada. Thank you.
Munyori mboka revechidiki reMDCT valove mochi noputsa vatiwo havazi kufara nekushayikwa kwemabasa. Nokudaro mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vanofanira kusiya basa.
Tiri kuti isusu kubva nhasi kusvikira Mugabe aenda hatikwamiri hwedo kumapurisa hatichadzoki zvakare kuzokumbira. Takakuudzai nhasi kuti we are going to march until Mugabe aenda.
Alright.
So hatichaende for any police clearance again. Hatichaende for any notification kumapurisa from today. Takurutana nemhani yedu Robert Mugabe kusvikira Mugabe aenda. Chinja!
Haitiyo!
Haitiyo wako!
Chinja!
Ezoko! So chairman wakuuya.
Vachidziva vatiwo vachaita hwakiti negonzo nemapurisa munzvimbo dzinogara veruzhinji kana mapurisa akaramba achishungurudza varatidziri.
I as leader comrade Bondo, the commander of the MDCT youth assembly, denoted a draw a line. That means mapurisa maakunogara kwenyu, isu vana veZimbabwe togara kwedu.
Yes, 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 yes.
Zimba zamaisigara, zimba zamaisigara kumalokeshe, isu tiri kupfugama kuna mari tichinamata kuti bude imomo. Zvisamba matisa ezoko.
Zvichakadai zvitoro zvizhinji zvaswera zvakavharwa sezvo mapurisa anga achimhanyisana nenhengo dzeMDCT idzi. Mutori wenhau anoshanda akazvimirira Lucy Yasin arohwawo paanga achiita basa rake. Zvichakadaro vamwe varatidziri ava vatora zvinhu nechisimba muchitoro chemutevedzeri wemutungamiriri wenyika vapelekezela mupoko cheChoppies Supermarket. Motokari yeZBC imwe chete pamwe neimwe yemapurisa dzapiswawo mukuratidzira uku uye pane vamwe vasungwa. Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Cherry Charamba vaudza Studio 7 parunhare kuti pane vanhu vanodarika 60 vasungwa maererano nemvonga mupopoto yaitika iyi asi vanga vasati vapomerwa mhosva zviri pamutemo. Pataita pamhepo mapurisa anga achimhanyisana nevanhu mudhorobha uye pane chikopokopo change chichitenderera nedhorobha rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.